Vachitora mutongo wavo mutongi Justice Esther Muremba vati jamba uyo akaratidza utsinye paakauraya muzvare Ali apunyuka mutongo werufu kana kugara mujeri kweupenyu hwake hwese nekuti dare ratambira chichemo chake chekuti ainge akadhakwa nedoro nemutoriro apo akapara mhosva iyi. Gweta rake vagari kaimishi vatiwo vange vachityira kuti anogona kupiwa mutongo werufu.
Dare raona kuti haana kukodzera kuti agugwe musoro asi razongomba makore iwayo 30. Ndanga ndichitotyirawo kuti dare rinogona kumuti nemhosva yakadaro inotyisa zvakadaro anogona kunzi agugwe musoro.
Vatiwo kunyange abatwa nemhosva vachapikisa kubatwa kwake nemhosva nemutongo wapiwa kudare Supreme Court nekuti ari kuti iye haana mhosva yaakapara.
Pamwe kudo rimwewo dare rinogona kuita maonero akasiyana naitwa nedare.
Mutongi vatumbo wakapiwa kudare wakaratidza pachena kuti jamba ndiye ainge auraya muzvare Ali uye iye pachake akabvuma kumapurisa akavaratidza zvimwe zvinhu zvaakashandisa pakuponda nekucheka-cheka mutumbi wemufi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumhuri yemushakabvu uyewo vange vasiri kudare nhasi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaFred Masarirevhu vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chimwe chezvikonzero zvaita kuti jamba apiwe mutongo wakareruka chiri chekuti ainge akadhakwa nedoro nemutoriro, vanoona sekuti aifanira kupiwa mutongo wakaomarara nekuti akaratidza utsinye uye akarwadzisa mufi zvakanyanya.
Even munhu akadhakwa pane pamwe pekuti hatikwanise kuti tinyedere doro, mhosva yakaparwa inotyisa zvekuti kana munhu akadhakwa anokwanisa kunge achikondrola pfungwa dzake kuti aone kuti zvaakuitika apa hazvisirizvo. Saka hangu inini ndinoona sekunge mutongo uyu usingaenderani nemhosva yakaparwa.
Justice Muremba vatiwo dare rakaita rombo rakashata kuti harina kukwanisa kunzwa kubva kumhuri yaAli kuti kupondwa kwake kwakavhiringa mhuri iyi sei sezvo vana vake vasina kubatika kubvira pakapondwa amai vavo, vachiti kunyange nhasi chaiko mutumbi wemufi hausati wavigwa. Muzvare Ali akashayikwa musi wa24 Chivabvu, mutumbi wake ukazowanikwa musi wa11 Chikumi wakachekwa-chekwa uri mutsime pedyo nepamba paamai vajamba, iye jamba akazozvipira kumapurisa kuurungwe musi wa16 Chikumi mushure mekunzwa kuti ainge ari kutsvagwa nenyaya yekushayikwa nekupondwa kwamuzvare Ali. Kupondwa kwamuzvare Ali kwakakonzera kuratidzira kuchitungwiza izvo zvakazokonzera kusungwa kwegweta remhuri yavo vaJob Scholar avo vachiri mujeri nanhasi nekuda kwenyaya iyi nedzimwe. Mutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vaSkala vanoramba vari mujere asi vaibatsira mhuri yekwaAli kuti iwane chokwadi pakupondwa kwehama yavo. Vatiwo zvaitika nhasi zvinoratidza zvavagara vachitaura kuti vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa nenhengo dzeZANU-PF.
Patakatanga kutsvaka Mo Blessing Ali, chinhu chekutanga vatinopokana navo nevatinopikisana navo vaitaura kuti aiwa is a fake abduction. Padzvaratidza nhasi kuti there was murder and court yaita established kuti munhu akauraya Mo Blessing Ali ndipaya zvichamba.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko muZANU-PF Afarai Marapira sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi imwe nhengo muchikamu chevechidiki chebato iri vataura ikandishaya vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neHigh Court zvinoratidza kuti vanopara mhosva vanorangwa zvisinei nekuti uri webato ripi.
Izvi zvinongoreva kuti bandiko redu rezvekutongwa nenyaya nematare emhosva rakazvimiriri harinei kuti musangano weZANU-PF. Kana munhu aine mhosva yaapara paine humbo unopupurira kuti akapara mhosva, aiwa munhu anotongwa zviri pamutemo zvinoenderana sezvamaona.
TripleC iri kushushikana kuti nhengo dzayo dziri kupambwa nekupondwa nekushungurudzwa asi vanoita izvi vasingasungwe, asi mapurisa anoti dzimwe nyaya idzi dzichiri kuferefetwa. Mwedzi wapera imwe nhengo yeTriple C vatapfuma neimasaya vakapambwa kumabvuku vakawanikwa vakapondwa uye mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.